Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haitambiri zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuda kuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo dzekupera kwegore gore rino vabhadharwe neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inenge ichanetsa mushure mekunge boka rebvunzo iri razivisa kuti varayiridzi vari kuenda nezvichemo kusiri iko vachisiya boka ravanoshandira rePublic Service Commission. Izvi zviri mutsamba yakanyorerwa rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMSEC ichiyeuchidza sangano revarayiridzi iri kuti bazi redzidzo yepasi rakajekesa nyaya iyi pamusangano wakaitwa muna 2019 wakapindwa nemativi ose uyo wakapera bazi redzidzo richiti raizogara pasi nemushandirwi anova Public Service Commission. Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ZIMSEC iri kuda kuedza kuwanda nemumwe panyaya iyi. VaMajongwe vanoti boka iri ndiro rinobhadhara vanogadzira bvunzo, mapurisa anodzichengetedza uye vanozodzimaka, asi harisi kuda kubhadhara vanodzinyoresa vanove varayiridzi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZIMSEC panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Chekutanga ndechekuti titarakanga kunyorera ZIMSEC svondo rapera iri tichitaura kuti ha gore rino zvinenge zvichanetsa kuti varayiridzi vanoindiziveta maexam vasina kubhadharwa. Nepamusana pekuti tikuona kuti chatova chiitiro cheZIMSEC kuti inobhadhara vamwe vese vanoseta maexams, vanoagadha, vanoadhiraivha kwaendesa kuzvikoro. Asi munhu wasingagoni kubhadhara chete nditicha anenge aindijibeta 3-4 hours akamirira kuti zvamai rinyorwe, nekuti quality exam inowanikwa kunyanya neenvironment inenge yanyorerwa exam. Saka tirongoti kana ticha achinge ashanda aita basa ngaabhadharwe, nekuti anozi kutarisa kubva kumashure chaikubva nezvatanga kuitira gore rinoti kune anonzi makala aya ekuti murayiridzi ndiye ari kunyidzidzisa mwana, ndiye ari kumaka kala, ndiye ari kumodhareta, haasi kubhadharwa. Asi vamwe vachazoenda kumberi vachanobhadharwa. Saka tiri kuti kana zvinhu izvozvo zviri kuitika ngatibve tangogara tataura kuti nzungudza rimwe vakanodzichuzha, vakadzirima nevachazonodzigiredha kudzisa mumasagi kungave kusidziko kana kupi, ngavabhadharwe vese nekuti munhu wese aprodusa sidhi yatiri kuti ndiva tadyara nhasi. Saka hatigoni kuti tisirire murayiridzi panze, tabhadhara neuyo auya kuzogadha exam paper chairo nepfuti yake yapuwa neseti anonzi anobhadharwa, asi tichaita basa unzi abhadharwa.
Tinoona kuti imi mapindurawo mashoko eZIMSEC, zvii zvamapindura mutsamba menyu?
Taburitsa pachena kuti ZIMSEC iri kuda kutinakurira nyokamhini kana kuti vaakunakurirana kuti iPublic Service Commission iministiri iyo havasiwo. Isiri kuti aiwa munhu ari kufasiliteta maexamples iZIMSEC, saka ZIMSEC haigona kuramba nyaya yayo nepamusana pakuti Public Service Commission ndoinofanira kubhadhara. Nekuti kana ZIMSEC iri kubhadhara mupurisa, iri kubhadhara munhu waedza kuzomonita exam munhu ari kubvura mapepa achipawo mwana, ZIMSEC inogozoramba seiko kuti iye haisiyo iri nenyaya pano?
Tiri kuona kuti mazuva ekunyora bvunzo ave kutosvika pasati pagadziriswa nyaya iyi. Zvichasiya papi dambudziko iri kana mazuva yakasvika nyaya isati yagadziriswa.
Vakamboitika muna 2008 machicha aramba kunyoresa vachitora kubadara vakanotora mavillager vakatora mayupi vakatora vanhu vekuarex vakatora vanhu vaagritech vakatora masoja vakanyoresa pamwepeti maombo chete vapedza vakavabhadhara asi zvinovarwadza kuti vabhadhare chicha ndozvinotiiumonyenge kuti isusu kana tikataramba vanonotora vamwe vanhu vavabhadhara kwokungobhadhara wouyo ari pabasa racho.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti dambudziko rigadziriswe?
Satinokurudzira chinhu chimwe chete kuti dai hurumende yativerera zvinoitwa vanhu vashandi vayo dai dzuruseti yambomira zvokuisa musoro mujecha yataura nepublic service commission vataura zvakare naminista wepublic service nayo vamazima nekuti ndovangu vari minista weeducation nyaya iyi haisiita vanoiziva vaudzawo minista munyowani vaevhenini mumwoyo avo kuti zvokutaurwa nematicha nemasangano evarairidzi zvinhu zviri genuine zvinhu zviri authentic hazvi zvinhu zvokupenga zvinhu zvekutaurwa nevana vezimbabwe ngazviteereze zvito zvekutaurwa zviti bhadharai varairidzi vaite bapo kana varambawo tikasvika ipapo inemazuva zvatichaita nekuti tiri kuvataura vari kutiramira.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZABTA rinoti haritambiri zvataurwa nemunyori mubazi rinoona nezvemari zvokuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakanyorera vanyori mumapazi mazhinji ehurumende vachivazivisa kuti gore rino hurumende haisi kuzobatsira vashandi nemari iyi sezvo hurumende iri kunetseka kuwana mari iyi. Munyori mukuru weZapta vazi vaishe zvou vanoti hurumende haingafanirwi kuita izvi sezvo vashandi vazhinji vange vachishanda vasingapihwi mari dzavaifanira kupiwa. Vanoti hurumende ine chikwereti kuvashandi vazhinji naizvozvo haifanirwi kunyima vashandi ava mavhocha nemahamba aya. Vazhou vati vanyora gwaro kugurukota rezvemari vamuchuninyuve vachivaudza pamire vashandi pamusoro penyaya iyi vachiti kana mhinduro ikasakurumidza kuuya vachaenda kuHarare kunoona vanwive kuti varondedzere zvakanaka kuti sei vashandi vasingatambiri nyaya yokusapiwa kwavo mavhocha nemahamba awa.
Isu sesangano tiri kutarisira kuti dai tava navo mavhocha mahamba etinopiwawo gore richipera awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga izvozvo zvoga zvikaitiwa muyedu inosununguka isu kana yomabasa sekungoita kwatatingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo asi kana tikashayiwa hampa sezvatabudziwa izvi tikanzi mwamusikwana hamba mugore rino aipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko hatichagoni kuita basa redu takasununguka vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajetsi edu dai hurumende yarega kutiita so todawo mahamba.
Vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here?
Isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa hurumende yati kwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba asi isu patinosingomapuwa mahamba awa hatisimbovi maticha achitaura kuti tapuwa izvi tinodawo vachidofara zvikuru vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai hurumende yakupaiwo mahamba zvino kana tangonyimwa tinohwa mwoyo yedu ichitiudza kuti isu tisitoga tangonyimwa mahamba iwawa nokuti tagara tachingomawana asi katamawana tachingova vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatina vokumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai saka tohwa kuti tisichanyimwa kuministry of agriculture.
Mukusakupai mahamba amunodawa hurumende yapa zvikonzero zvei vazho?
Hurumende yatiyo kuti nyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingoperera kuhead office nevashandi vanenge vari pamahead office emadepartments nemaministries nemaagencies akasiyana siyana saka naizvozvo vati hatichagoni kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochokuti hurumende iri kuzvisvina homwe yayo nokuti akakuvimbisa kuti ichakupai bonus riri mumari yekuAmerica anova maUnited States dollars. Saka izvozvo zvaichakuti hurumende ione kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubonus yemayusa yavakavimbisa iyi, vobva vachikanzura zvachose kuti pamahamba. Ndo zvikonzero zviri zvoga zvapowa nehurumende yedu.
Sesangano rinomirira vashandi, moita sei nenyaya iyi?
Isu sezapta, sangano rinomirira vashandi weMinistry of Agriculture, tiri kuti mahamba edu tinomada. Ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamutuli Ncube, ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure, nokuti gore rinopera tisina kuwana mahamba edu, vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecular. Iyoyo inzira yavashandisa kukomunikata nesu, asi isu tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire vurombo huri mumihoro yedu, izvozvo zvinotifambira zvakanaka. Hapana chimwe chinhu chatodai siko zvino, mvura iri kunaya, mvura ichinaya kudai vashandi vane vachimirizika muministry of agriculture input, atingati mafetiraiza nembeu dziri kupiwa vanhu, fotereza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima, zvorevei? Zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidhiraivha chitima chokuti vanhu varime, vashandi veministry of agriculture. Zvino watiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya, wotiwe mushandi hatisi kumupa vocha, hatisi kumupa hamba, ngaangoshanda nezvara. Iyoyo zvara ndo yataramba tikati vamutuli zvamaita magona edu mativudza asi garai nesu pasi, saka takamirira kuva mhinduro kwavari. Ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavaona, nokuti zvingazviringidza mafambisigo emabasa muministry of agriculture. Si tinoda mahamba edu, bonasi tagara tongozvipiwa isu, hatinamboti kuvuya kwebhonasi kuchanyimisa hamba, nokuti bhonasi yagara inongovuya chiima yusa, asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uko. Kubhengi henge chingozi 50 yusa unoiona pazika, asi haiko. Saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu, hamba rinodiwa, ende harigoni kunyimwa vana varo, nokuti isu tisu varidzi vehamba.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZapta, vazi vaishe zvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata vanoona nezvevashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira kuti tinzwe divi rebazi ravo. Aiona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo, avo vakashaya nesvondo vanonzi nebato reZANU-PF vaienderera mberi vachishanda kunyange vainge vari muchipatara. Vamwoyo vakashaya nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemuvhuro kumarinda eHeroes Acre muHarare kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuBotswana kumusangano wevatungamiri veZambia neBotswana. Blessing Zulu weStudio 7, abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Onguva wekuradzikwa kwegamba renyika vaiva zvakare mutauriri wemusangano weZANU-PF Comrade Simon Kayamoyo, vari mukuru wangu zvakare kuDepartment reInformation and Publicity. Vacharadzikwa nomusi wemuvhuro wevhiki rinouya panzvimbo yeNational Heroes Acre kumakuva enyika. Zvakaziviswa nomutungamiri wenyika nezuro musi wechitatu mushure mekunge vauya kuparemekedzo zvikare nokubata maoko kumhuri yekwavaKayamoyo, kumudzimai wavo nemhuri yose yekwaMoyo.
Ndeapi mamwe mashoko avakataura?
Vakazivisa ivo kuti nokuda kwekuti vakashanda zvikuru negamba redu Comrade SK Moyo, hazvaigona kuti vavigwe vasipo. Saka naizvozvo mutungamiri wenyika ane karwendo kaakamboita, asi akavimbisa kuti naiyewo achada kuti vange varipo pakuvigwa kwavaSimon Kayamoyo kumakuva enyika kuNational Heroes Acre. Saka naizvozvo vacharadzikwa nemusi wemuvhuro.
Makashanda navaMoyo kwenguva yakati rebei, mungati ainge ari munhu akaita sei?
Semunhu akashanda naComrade Simon Kayamoyo kwenguva yakati rebei, ndiri Director weInformation and Publicity. Ndinonzwa kurwadziwa nekurasikirwa kunyanyanya kwaita kuDepartment redu. VaSimon Kayamoyo vanga vari mukuru anotaura zvinyoronyoro, achikudzora nemhinduro nyoro, achikudzidzisa nekukupa simba paunenge wopera simba, achitidzidzisa iye kuti hard work never killed anyone. Ndo mashoko avaigarotaura kana tichinge toneta, kana tichinge toita setinyozera, vaitaura Comrade SK kuti munoona director kuti tisvike patiri pano nhasi, tichiramba tichishanda tichienda mberi. Hatina imwe kambani yatinoziva kunze kwekambani yokushandira muhuri nenyika yeZimbabwe. Ndo kambani yatakazvipira iyoyo. Saka naizvozvo hatifani kupera simba, nokuti kushanda nesimba hakuna kumboupira kwauraya munhu. Zvaitipa manyawi, zvaitipa simba rokushanda. Zvakare Comrade SK vakatidzidzisa tsika yokuva neukudzo kuvakuru, zvakare nokuteerera uye nokuva very loyal to both leadership, the cause and the party in the country. Vaiti ratidza ivo kuti pane zvose zvamunoita, tungamidzai vanhu nomusangano nenyika kumberi, moteverera kumashure kwetsoka dzavatungamiri. Izvozvo zvinoita kuti musarasike.
Mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine 600 ane 60 nevapfumbamwe 4,699. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana ne33 zviine 533,593. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava 530,522 zviine 3,582,402. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,727,175. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday gweta rava Emmerson Mnangagwa rinoti vamunangagwa vanoda kuti nyengo yeZANU-PF Sibed Msengezi aregere kuenda mberi nenyaya yaakasvitsa kudare reHigh Court achiti utungamiri hwavamunangagwa hausi pamutemo, richitizve kana Msengezi akasabvisa nyaya iyi kudare vachasungisa magweta avaMsengezi. MuNewsday makare mutongi wedare reHigh Court Justice Slivia Chirau Mugomba nhasi vachanzwa nyaya yamuzvare Mary Mubayiwa ari kuti haafaniri kuvharirwa mujeri akamirira kuonekwa nevana chiremba kana achikwanisa kumiswa mberi kwedare. Kuroniko rinoti kushaikwa kwemvura muguta reBulawayo kwava kukonzera kuti zvikoro zvizhinji zvidzorere vana vechikoro kudzimba dzavo, richitiwo zvikoro zviri kugadzirira kutarisana nedambudziko rezveutano ringangotanga pamusoro pekushaikwa kwemvura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 nepenyu rentara zvechokwadi zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndakabatikana nekuti mwana wangu akaenda kuchikoro akangosangana vachimanikidzwa kubaya majekiseni. Asi vambotaura kuti izvo hatisi kumanikidza, asi vakazoti hapana mwana anobuda mugedhi asina kubayiwa. Zvakare mangwana hapana munhu mwana anouya kuchikoro asina kadhi. Zvikureva here kuti izvo apa tiri kuita zvinhu zvikuwirirana? Muno muZimbabwe tanetwa nekuma human rights anotyorodzerwa nevanhu. Kana mwana wangu asingade kubayirwa, tinoita kuti zveiwo umanikidze mwana wangu kubayirwa chijekiseni ichocho chii. Ndinonzi mai makanaka. Nemwana anodzidza kurinora.
Kumurisei kustudio 7, varisei vamwe apo vatiri kuteerera Studio 7. Don't be a Fungambo for Utunga in Venus and Chamis and Kumaranga in the Akita, one, Utunga is an PF to Kuram Namo to Zarawan and Edimunamo, Tawan, Gambo Buddha was an PF Timbo, one of Kumaran being up in the Gatin Dekuno Vota. No one do it to pieces and PF.
Ma, sera se Studio 7. I susu, Ternani, Kuno Gutta, Damaziko, Kuno Cedric, Polo Kwan in South Africa. Kusiu anda chifumleji dunga nyayacho muno iziwa yemurume akanga alikubudashi nzaka uraya madzimai se 7 kusaka nisera ku South Africa 1 so kubvai papo manje vamwe vagari vasini nenyayacho na eish arava dambudziko kugara taogara takabatira urama woko kutaura kudai tiri kusango Adesaru tisa mudzimba chinzi atangwa na remote no uraya saka tiziti mungati batira hosiki
chemaine tariro hama dzangu dzekwabanga ndinonzwa kurwadziwa munhu aindiitira zvakanaka pano pa Studio 7 andaiziva hangu kuti safari njema ndiye ainzi Peter Banga ndototanga kunzwa nemi pano pa Studio 7 Magaita basa nekutuudzwa nekutiziisa vamwe takatorasika tichiti arikunzi Peter Banga ndiani iyeye but anyway zorora murugare hama yangu ndarwadziwa nekuti ndirimwe wevanhu vaigara urequesta kuti tokumbirawo kumbunzwa safari njema achitaura ndinopedzisira hangu nekuisa mashoko ake safari njema ndichitedzera ndichiti vakaremara vari kutarisirwa kunzi vashande nebazi revakaremara kuti vaongororwe kuti zvido zvavo zvazadzikiswa ndini mutereri wenyu weStudio 7 safari njema ndiri kwamutare tatenda
takuwara nenhamo nyika yaparara mamhembe taikumbirawo dai apinda hake mukomana pamuzvingaite naani
mangwanana akanaka paStudio 7 inini nyayangu iri pamaMDC ari kupfeka marigare ezanupf wachaenda kunovhariwa wachamisa paunenge wari kuenda kumadistricts kwaari kuenda kwaari kuzviitirei zvokutora marigare yaezanupf wachisvipisa musangano wezanupf kudaro shuwa wari kupretenda kuita semazanupf iwo asiriri wari maMDC ko wari kudei kusungwa ngavasungwe tinoziva mapurisa ezimbabwe nemasoja kana vada kusunga i2 minutes chaidzo votosungwa ngavavharirwe nokuti vari kusvipisa musangano wezanupf kusvipisa gavhumendi kudaro aiwa vangambotambe vachidaro zveshuwa
dzamunee munedira makarerekera asi inini nemutaro tatina dira takarerekera dei muchiti pamoverenga paya mukati 3 emdc mukati 3 wezano zvidaro zvichifamba zvakadaro zvezviri raiko kuti zviratidze kuti hamuna kwamakarerekera kwete kuti mobva mati pano 5 emdc mobva maburitsa munhu 1 wezano zvamunee muchiita ndezvipi izvozvo
ndinoda kutaura kune murume uyo ataura musoro yana mukomatanuruka wande yana mukomablessing zulu murume uyo ataura ati sei vanhu vezanup f vasingatauri pastudio 7 murume uyu zvaanoita chaichaizvo zvaanoziva chaichaiko hatigondi kuti pane chaanoziva mupfungwa make because izvezvi kunyange studio 7 haina divi rakarerekera vanotaura wane vanhu vezanup f ipapo asi vemdc ndovasingatendedzwi kuradio zimbabwe ndo zvaanofanira kuziva izvozvo isusu kuradio zimbabwe hakuna munhu wemdc kana wei unotaura asi pastudio 7 panotaura munhu wese ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tine urombo kuti nezuro hatina kukunzirai chirongwa ichi zvakanga zvakanganisika zvagadziriswa tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vaimbova muparamende yeAmerica vachimirira dunhu diki reEl Paso mudunhu reTexas vaBeto O'Rourke vanoti vachakwikwidza kuva gavhuna wedunhu reTexas musarudzo dzichaitwa gore rinouya 2022. VaO'Rourke vakaita mukurumbira muna 2018 apo vakapotsa nepadiki kubisa Senator Ted Cruz pachigaro chekumirira Texas muSenate yeAmerica. VaO'Rourke vakaedzawo kukwikwidza kuva mutungamiri weAmerica asi vakakundikana sezvo vaJoe Biden vari ivo vakazobudirira. Vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vanoti vaO'Rourke munhu anogona kutaura nevanhu uye anofarirwa zvikuru, vachiti sarudzo dza2022 muTexas dzichanetsa.
Tingati Beto O'Rourke munhu ane nguva yakati ari mupolitics muno muTexas. Beto O'Rourke vazhinji vanomuziva sacongressman wekuEl Paso naika kubvira muna 2013 kusvikira muna 2019 aiva akamirira House inzvimbo inoincluda El Paso naika. Vanhu vazhinji vari kunze kweTexas vanga vasingazive Beto O'Rourke. Vakazomuziva Beto O'Rourke semumiriri weDemocratic Party uyo akaswedera pedyo, zvakapfuura vamwe vese vakazapa. Akaswedera pedyo nekurova Ted Cruz pamakwikwi ekuSenate muna 2018. Akakunikana nemavhoti zviuru makumi matanhatu nezvishanu musarudzo dzaiva nemavhoti anopfuura mamiriyoni masere akakandwa nevanhu vemuTexas. Saka Beto O'Rourke akapa vanhu chivimbiso, vanhu vemuTexas vanosapota Democratic Party, yekuti ndinofunga pane pakava neimwe contest, pakava nemamwe makwikwi maDemocrats ane mukana wekutora mukombe wekuwina ingave Senate ingave governorship. Saka vaBeto O'Rourke vakataura ivo nezvi vachange vachikwikwidza mumakwikwi mutongi weTexas against vaGreg Abbott.
Ivo vaBeto O'Rourke vakamira papi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera divi ripi?
Zvandingataura ndezvokuti vaBeto O'Rourke muDemocrat naika, saka vari kuruboshwe kwezvirongwa zvizhinji, asi kuruboshwe uku havasi kuruboshwe zvakanyanyisa nenyaya yekuti maDemocrats anobva kuTexas vanowanzomira nechepakati kuitira kuti vasave tu kuruboshwe zvakanyanyisa, nekuti nzvimbo dzavanenge vachibuda kwadziri inzvimbo dzakada kuti rerekei pakati peruboshwe nerukudyi naika. Saka izvi ndizvo zvinenge zvichiita vazhinji vanobuda vari maDemocrats vachibuda muno muTexas. Nazvo Beto O'Rourke ndipo pari nemaonero angu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council ino haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kutambira zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.